mashoko anotevera anotarisa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika kuMiddle East. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vapeta rwendo rwavo rwekushanyira nyika dzemuMiddle East kanova kechipfumbamwe vachiita izvi kubva musi wa7 Gumiguru. Vachitaura nevatori venhau kuTel Aviv pamusangano nemutungamiri wenyika yeIsrael vaIsaac Herzog, vaBlinken vakati nguva ino yakakosha uye ndiwo unogona kunge uri iwo chete mukana wekuburitsa muusungwa vanhu vakatapwa nechikwata cheHamas musi wa7 Gumiguru. vaBlinken vakati senhumwa yemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vainge vachifamba neshoko rekuti paitwe chibvumirano chekumisa hondo nechimbi-chimbi. Vakati yave nguva yekuona kuti pasave nemunhu anokanganisa nhaurirano zvinozoita kuti hondo irambe ichienderera mberi. Vakatiwo hondo iyi inogona kupararira kune dzimwe nyika mudunhu reMiddle East. vaBlinken vakatendawo kuti nguva yakaoma kuIsrael sezvo iri kutya kuti inogona kurwiswa neIran nechikwata cheHezbollah chekuLebanon. veIran neHezbollah vari kutyisidzira Israel vachiti vanogona kuirwisa vachiipomera mhosva yekuuraya vatungamiri vechikwata cheHezbollah uye mutungamiri wechikwata cheHamas. Nekuda kwekusagadzikana kwezvinhu mudunhu iri, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika muAmerica vaLloyd Austin vakaudza vakuru vemauto emuAmerica kuti vatumire zvombo zvemuchadenga kudunhu reMiddle East uye kutumirawo ngarava dzehondo. Ngarava dzehondo dzakatotumirwa dzinoti USS Abraham Lincoln, USS Barclay uye USS Roosevelt. vaBlinken vanoti rwendo rwavo rwainge rwakananganawo nekuti vari muutapwa muGaza vasunungurwe uye kuti kurwisana kumbomira pakati peIsrael nechikwata cheHamas. Vanoti iko zvino yave nguva yekuti vanhu vose vatende kuti hondo yimbomira kwete kuda kupa zvikonzero zvekuti izvi zvisaitwe. Mashoko angakuverengerai aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika kuMiddle East.